Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 7 2024. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yokurudzira mapazi ayo ose kuti atange kutambira mari yezigi kunze kweanobvumidzwa nemutemo kubhadharisa nemadhora ekuAmerica chete. Asi vamwe vari kuyambira kuti izvi zvinogona kutanga kukonzera kuti zvinhu zvishayikwe zvakare muzvitoro. Nhasi muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzeuori tiri kutarisa zviri kuitika kuNigeria. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota runoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatumira mashoko kuvatori venhau vachikurudzira mapazi ehurumende nemakambani kuti vatambire mari itsva yeZimbabwe Gold kunze kwekunge paine mutemo wadzikwa nehurumende wekuti vabhadharise nemadhora ekuAmerica chete. Pari zvino hurumende ine mutemo wechimbi-chimbi kana kuti statutory instrument wekuti magwaro ekufambisa abhadhariswe nemari dzekuAmerica zviri kunzi nevakawanda ngazvishandurwe. Vemagaraji vanotengesa mafuta edzimotokari ndevamwe vari kutsikawo madziro pakusatambira mari yezig. Vanxube vanotiwo vemabhizimusi vanenge vachida kutenga zvinhu zvinenge zvakakosha kubva kunze kwenyika vanokwanisa kuenda kumabhanga vopiwa mari. Asi vemabhizimusi vanoti mabhanga ari kuti mari yaainawo pari zvino ishoma. Vamwe vemabhizimusi vari kuyambira kuti vanogona kuvhara kana kuti zvinhu zvichatanga zvakare kushayikwa muzvitoro. Bazi rezvedzidzo riri kutiwo zvikoro zvavhurwa nhasi hazvifaniri kubhadharisa vabereki nemadhora ekuAmerica. Mapurisa veZimbabwe Anti-Corruption Commission neveRBZ vari kufambawo vachisunga vanotengesa mari pamukoto. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers rinomirira vezvitoro vaDanford Mutashu avakurudzira nhengo dzavo kuti dzitevedzere mutemo.
Confederation of Zimbabwe Retailers inokurudzira vemabhizimusi kuti vasarambe vachienda mberi nekutsigira musika mutema wemari. Izvo zvinoita kuti zvirambe zvichideredza uremu wedhora remuno munyika. Tiri munhaurirano neFinancial Intelligence Unit neReserve Bank uyewo neMinister of Industry and Commerce kubudikidza nemusangano uyo wavakakokera nezuro waive uchikurukura maringe nekutambirwa kwaitwa zigi mumasekta zakasiyana-siyana. Saka pari zvino tiri kuenda mberi nenhaurirano idzodzo tichiendesawo zvingangodaro zviri zvikanganiso zvinenge zvichisanganikwa nawo nemabhizimusi uyewo maringewo nekutambira kwavanenge vaita zigi, tichizotarisa zvewo muono unenge uine hurumende neFIU neReserve Bank maringe nekuti kusatambirika kwarinenge richiita zvingangodai zvichitadzisa zvii. Saka nhaurirano dzedu dziri kufambira mberi zvakanaka.
Tanzwawo kuti nhasi manga muine musangano neveReserve Bank of Zimbabwe, wafamba sei musangano uyu?
Nhasi tanga tine musangano uyo wakakokerwa neFIU wanga uchikurukura nevemabhizimusi madiki. Uyo unova musangano wafamba zvakanaka vemabhizimusi madiki vachivimbisawo FIU kuti vachange vakutambirawo zig uyewo vachiedza kuti vanotenga kwavari macustomers vasanetsekane pavanenge vaine zigi vauya kuzvitoro zvavo zvidoko kuzotenga.
mune umo urongwa here wekuti dzidziso dzamurikuwana idzi dzinge dzichiendawo kana kupararira kune vemabhizimusi madiki vari kunze kwemaguta makuru aya?
Kana zvichinge zvabudirira tikapedza kukurukurirana nevemabhizimusi madiki vari munharaunda yemuHarare nenzvimbo dzinotenderera, tichazoendawo mberi tichitenderera kune dzimwe nzvimbo kumaprovinces emashopping center akasiyana-siyana munguva pfupi inotevera.
Vanga vari mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, vaDanford Mutashu, vari parunare muHarare neStudio 7. Blessing Zulu Studio 7, Abato Onyanzvi mune zveupfumi, vari sachigaro veCEO Africa Roundtable vaOswald Bina.
Nyaya yemari muno muZimbabwe, Blessing, inyaya yagara ichitemesa hurumende, makambani nevanhuwo zvavo musoro kwemakore akawanda. Chekutanga takamirira kuti tiite musangano naGovernor Munyowani. Ofisi yedu yagara iri kuramba ichitonetsana nawo kuti tinzwe kuti taita musangano nawo, titaurewo zvatinofunga, tichiedza kubatsiridzawo mubasa ravo Nyowani yavari kuita.
Asi vose vemabhizimisi muri kukwanisa here kuwana mari yekuita basa kubva kumabhanga sezviri kukurudzirwa neRBZ?
Vanhu nemakambani ndoo vanoenda kumabhengi. Saka munhu akaenda kubhengi zuva rekutanga akasvika akanzi izvo taakukuisa pamutsetse wekuti izogowana mari yekuti ubhadhare mari yezvinhu zvauri kuda kunze kwenyika. Chokwadi, munhu iyeye mangwana anenge akutsvaga mari yekunze kwacho iyoyo asati atomboenda nekubhengi. Saka zvinhu zvatinongotarisawo pachirungu kuti rationality yemunhu anenge achiita mabasa ake. Kunyange zvakadaro, tinokurudzira kuti vanhu vemabhizimisi vanzwisise kuti izvo nyika ino iri nemutemo wemulticurrencies. Tine basikiti remari dzemuno nedzekunze dzatiri kushandisa. Mutemo wenyika unofanirwa kutedzerwa.
Ko zvatiri kuona kuchitumirwa mapurisa veReserve Bank veZAC kunoferefeta vemabhizimisi izvi zvingashanda here?
Kana tazosvika panguva yekuti izvo taakutumira vemutemo, hurumende ngaiziyewo kuti izvo vakambogadzira mitemo, vakambotaura zvavakataura zvisina kubuda semabudiro aitarisirwa nevanhu vese veZimbabwe. Saka ngavazive kuti vanhu vavari kunge vachiita nawo zvavari kuita zvine nemutemo wemari izvi vari kuita vanhu vakamboruza mari kumasure. Nokuti izvozvi munhu ane bhizimisi akanga achida kutenga zvinhu gumi nemari yemuno vhiki rino, kuti uzotora mari yemuno vhiki rinouya uwane zvinhu gumi nekuraudza haizokwani nokuti inenge yapera simba.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vari sachigaro veCEO Africa Roundtable vaOswald Bina, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanorwara nechirwere cheshuga kumasvingo vanoti vari kufara nerubatsiro rwavari kuwana kubva kusangano reSolid Armed riri kubatsira vanhu mazana mapfumbamwe pachena. Sangano iri rinowana rubatsiro kubva kuSwitzerland, uye iko zvino vanhu vari kubatsirwa pamasvingo Provincial Hospital, Mashoko Christian Hospital neNdanga District Hospital. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata mumwe anoshanda nesangano iri uye ari zvenhengo yeNoncommunicable Diseases and Injuries vatinotenda dzikiti.
Ndakabatswa kuti ndine condition yetype 1 diabetes muna 2010. Ndaingopera muviri ndichinzwa kuda kumazvino tapira sikereti ndichinzwa da kuenda kuchimbuzi kunorakanambura. Ndatanga pasina ainge aine ruzivo, taisaziva kuti chidzaiki, asi muviri wangu waingopera but ndachina panorwadza pandinonge ndichiona. Ndichingopera simba ndanditori kumusha because kazhinji vanhu vanoenda kunamisa pamatepa. Saka nesu watakasangana naye akabva ataura kuti iti ndicho chirwere cheshuga but hatina ki maequipment anokwanisa kutiona kuti asi ndinosuspecta kuti ingava shuga. Sandabva ndange ndichiendeswa kuHarare sandanooneka kuti inge iri shuga zvemashuga.
Mataura imi kuti pane sangano ramunoshanda naro, sangano iri nderipi, uyezve mataura kuti sangano irori riri kushanda nezvimwe zvipatara zviri munyika kupa vanhu rubatsiro pachena. Taurai tinzwi.
Ndakamirira inonzi NCDI Covid Metric. Yakauya iri muno iri kutarisa nyika dziri mulow to mid income countries vachiona kuti izvi ndizvo nyika dzekuti kune vanhu vane makonsenzi aya asi vasina zvikwanisiro. Saka vakaona kuti ngatitiende muzvipatara kumamisha tonodzidzisa mapabiniti otovekare nana chiremba nemane nekuti vanenge vasina ruzivo uhwo. Asi tirikuona futi kuti ndovana kunyanya kuafekta zvakanyanya. COVID nebeg iri kufamba nechirongwa chatinoti 10+. Saka 10+ inenge ichitarisa nezvirwere zvitatu kana kuti maconsensus matatu ari sezi yatataura kuti type 1 diabetes, sickle cell, congenital and rheumatic heart disease. Vari kudzidzisa vanhu kuti vakwanise kuona kuti izvi nchero ukaenda uri kumamisa haungafane kumirira kunorifiwa kuendeswa kuHarare kana kuendeswa kune zvipatara zvihombe kuti uzokwanisa kurapwa. Vari kutokurapira uri ikoko. Saka zvipatara zvitatu zvandataura zviri kumasvingo equipment yachoona ekuti vatakwanise kutesta munhu vaona kuti ari pastage anofanira kuitwa sei zvakatopiwa kudhara. Saka 10+ muzimbabwe muno iri kuimplementwa neyatona kuti solid on it. It's an NGO saka ndo iri kuita kuimplementa kana kuti kuzadzisa kana kuti kuvandudza nekuita kuti program iyi itekeshere muzimbabwe. Saka pari zvino vachimbori kumasvingo.
Vatinotenda dzikiti vanove nhengo yeSolid Armed neNCDI Poverty Network vari parunare kumasvingo naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Apo hurumende yashandura madzidzisiro evana vechikoro vari muprimary nesekondari kutanga kotoro yepiri yatanga nhasi, vabereki nemasangano anoshanda akarerekera kune zvedzidzo vane miono yakasiyana pamusoro pedanho ratorwa nehurumende iri. Asi iyo hurumende inoti iri mugwara rekubika vadzidzi vane unyanzvi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezvedzidzo yepasi rinoti kudzidzwa kwecontinuous assessment learning activities kunozikamwa nekunzi makala kwava kubviswa muzvidzidzo zveprimary nesekondari pachiiswa urongwa hweheritage based learning. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vatsinhira kuti chinangwa cheheritage based learning ndechei.
The heritage based curriculum is more focused and more tailor made to making sure that
donzo guru remhando yedzidzo iyi nderekuti tikasike kuona kuti vana vane zvipo zvakaita sei vachiri vadiki, kuitira kuti vadzidze zvinoenderana nezvavanoda uye zvavanokwanisa. Zvinobatsirawo kuti vana vazive kwatinobva sevana veZimbabwe uye kwatiri kuenda.
Hurumende inotiwo heritage based learning imhando yekudzidza inokurudzira vadzidzi kuti vazive kuzvishandira nemaoko vachiri vadiki kubudikidza nekuvawanisa zvidzidzo zvinoenderana nedonzo iri. Wechidiki anotungamira sangano rinoshanda nevadzidzi veprimary nesekondari reference of education africa vaMoses Mbimbi vanoti idanho rakanaka chose ratorwa nehurumende kuunza kudzidza kutsva uku.
Inotibatsira kuti vana vedu vanokwanisa kunzwisisa mumwe nemumwe sedunga munhu kwaakarerekera kwaanogona kunyatsokubata muzvidzidzo zvake.
Mumwe mubereki wemumusha weGlenora muHarare muzvare Tendai Mapuranga vanoratidza kufarawo nekuda kwekubviswa kwemakala.
Kutaura chokwadi, vabereki vakawanda vanosanganisira inini vanga vasingatonzwisisi makala ndizvo tafara kuti abviswe. Tinongoda kutenda hurumende yakanzwa kuchema kwedu. Chatinongoda ndechekuti vana vedu vawane dzidzo inovabatsira mune ramangwana.
Asiwo mumwe mubereki akambotungamira sangano rinomirira vabereki pane chimwe chikoro chemuHarare chavasina kuda kuti chidomwe nezita muzvare Evanice Munando vanoti kuchinja-chinja kwemitemo yezvemadzidziro evana veprimary nesekondari kunogona kukanganisa uremu hwedzidzo yemuno.
Zvinokonzeresa confusion kuvana vechikoro vari kudzidza uye zvemunyika yedu kuti hatigoni kuzoona maresults ezvatinenge taita panzvimbo because techiti tikatora ichitoisa hazvidi kubva zvanze panzvimbo imwe chino uye zvepanguva imwe chete.
Heritage based learning iri kunzi ichaona vadzidzi vanenge vachida kunyora bvunzo dzeZimsec padanho reordinary level vachisungirwa kunyora masubjects mashanu anoti English, Mathematics, Heritage Studies, Combined Science nerimwe rine chekuita nemitauro yemuno. Pamusoro pemashanu aya vadzidzi vanozokwanisa kusarudza zvimwe zvidzidzo zvitatu bedzi kuti zvose zvisvike zvisere. Izvi zvinoreva kuti hakusisina mudzidzi weO level achatenderwa kunyora masubjects ebvunzo dzeZimsec anodarika masere. KuA level hakuchina vadzidzi vachatenderwa kugarira bvunzo dzezvidzidzo zvinodarika zvina. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepasi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vanoti havaoni urongwa hutsva uhu huchishandura mamiriro edzidzo yemuno avati akadzikira chose.
Heritage chinhu chakangobva kumusoro chichiuya muzvikoro pasina consultation yevarairidzi vana vechikoro, saka hationi chiri chinhu chingabatsira vana vechikoro, nokuti chinenge chakananga kupropaganda yeruling party.
Hurumende inoti vadzidzi vose vari kunyora bvunzo dzavo dzeO-level neA-level gore rino vachaenderera mberi nekunyora bvunzo idzi dziine makala, asi kutanga gore rinouya makala aya anenge abviswa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. South Africa inoti mitumbi yevanhu vatanhatu yawanikwa uye vachiri kutsvaga vamwe vanhu makumi mana nevasere vakadhirikirwa nechivakwa mudhorobha reGeorge kuCape Town neZulu. Mapurisa ari kushandisawo imbwa mubasa rekutsvaga vanogona kunge vakapona mutsaona iyi. Komisheni inoona nezveuori muNigeria yeEconomic and Financial Crimes Commission, kana kuti EFCC, inoti mabhanga emunyika iyi ndiwo anopara mhosva dzeuori dzakawandisa dzinosvika zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana, kana kuti 75%. Muna 2021 semuenzaniso, pane mhosva dzeuori dzinosvika zviuru zana nemakumi mana, kana kuti 140,000 dzakamhangarwa, hunova huwandu hwakawandisa kudarika mamwe makore ose. Muchirongwa chatiri kutarisa nyaya dzeuori muAfrica, Timothy Obiezu weVOA anotipa nyaya inotevera yamuri kuverengerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
Musi wa 4 kubvumbi 2021, muzvare Uche Ohiri akanzwa nezvebhizimisi rekurima raikwanisa kupa munhu mari inosvika zvikamu zvitatu kubva muzana zvemari yaanenge adyara. Akabva adyira achiti zvine mari ndokuuchika mari inosvika mazana mashanu nemakumi mashanu, kana kuti $550. Asi paakangopa varidzi vekambani iyi mari, vakabva vatiza ndokuvhara kambani yacho.
I tried to log in. I had access to the website. I could see the fund.
Ndakaedza kuenda padande mutande kuti ndione kuti mari yange ichifamba sei. Ndaiona mari irimo, asi hapana chandaikwanisa kuita kuti ndiitore.
Muzvare Ohiri anoti mazana nemazana evanhu akabirwa mari nekambani iyi akamhangara nyaya yavo kumapurisa. Asi vakabva vaudzwa kuti kambani iyi yainge ichipomerwawo imwe mhosva yekuba mari inodarika zviuru makumi manomwe, kana kuti $70,000, kubva kune rimwe bhanga ichishanda nevashandi vebhanga iri. Bhanga iri rinoramba haro kuti pane charakakanganisa. Asi muzvare Ohiri vanoti,
"It was a joke at first to me because it has never happened to me. Like, okay, you guys got to be kidding me."
Ndakatombofunga kuti ndiri kurota, zvange zvisati zvamboitika kwandiri, asi ndakatozoona kuti iri raisa vedambe.
Nyaya dzekubiwa kwemari muNigeria dziri kuramba dzichiwedzera zvikuru mabhanga. Mabhanga emunyika iyi akarasikirwa nemari inodarika mamiriyoni mazana maviri, kana kuti 201 million kubva muna 2020. Izvi zvakaburitswa nesangano rinoita zvekutsvakurudza nyaya dzeuori reFinancial Institutions Training Center. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kushandisa mari dzepadande mutande uye kusanyatsotarisisa zvitupa nemamwe magwaro ndizvo zviri kupa kuti uori huwedzere. Mabhanga anonzi nekuda kwekushaya mari haanyatsoferefete mhosva dzeuori uye haadyidzane zvakanaka kuti apana nemazano. Nyanzvi munyaya dzezvemari vaIsaac Boti vanoti,
"The system is designed in such a way that its attempts to address corruption is superficial."
Mamiriro akaita zvinhu pari zvino anoita kuti zvinetse kurwisa uori. Tinoda kugadzirisa zviri kunetsa izvi, tosimbisa mabhanga kuitira kuti tivhare mbombi dzeuori.
Kambani inoona nezvekufambiswa kwemari yeKPMG inoti mabhanga zvikamu makumi matatu kubva muzana emuNigeria ndiwo akwanisa kusimbaradza mashandiro awo mukudzivirira uori nekuti anosungira vanhu kuuya nezvitupa kana vachida kuisa mari dzavo mabhanga aya. Muna 2021, banga guru renyika iri rakaudza vanhu kuti vamhangare kwariri kana vabirwa mari mumabhanga avo. Gore rapera, mutungamiri wenyika yeNigeria vaBola Tinubu vakaparura chirongwa chekurwisa uori. Makomishen anoti Independent Corrupt Practices Commission neEFCC akabva azivisa gore rino kuti ave kuita mushandira pamwe kurwisa uori. Munyori mukuru weICP vaClifford Oparaudi vanoti,
we have our own constraints just like every other organization.
Tine zvimwe zvinotikanganisa kuita basa, asi nechikwata chatinacho tiri kumboedza nepose patinogona kurwisa uori.
Asi vaboti vanotiwo,
corruption is systemic, then we need a more systemic approach to fighting it. So with all of the initiatives that we have on ground,
uori wapinda muropa, tinofanira kumira semusambangwena kuti tiurwise. Tine makomishen akawanda, asi anofanira kutanga kuita basa raakaumbirwa pachokwadi. Vanofanira kuchuchusa vanhu vakawanda.
Sangano rinoona nezvemafambisirwo emari pasi rose reFinancial Action Task Force rinoti Nigeria kusvika muna chivabvu gore rinouya inofanira kunge yagadzirisa nyaya dzeuori mukufambiswa kwemari uye kushandiswa kwemari mukubatsira vanopfuurikidza mwero. Inoti izvi zvikasaitwa, Nigeria inogona kurambidzwa kudyidzana nedzimwe nyika zvinozokanganisa vemabhizimisi vemunyika iyi. Vakuru vehurumende muNigeria vari kuvimbisa kuti vachagadzirisa zvose zviri kudiwa izvi. Timothy Obiezu weVOA ndiye atumira nyaya iyi. Mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika. Kwasara mwedzi mitanhatu kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica ine makwikwi pakati pemutungamiri weAmerica vaJoe Biden webato remaDemocrats nevachamirira bato remaRepublicans vaDonald Trump iitwe. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya inotevera yamaverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
VaTrump vachapedza imwe yenguva iyi vari mumatare edunhu kana ehurumende vachipindura mhosva ina dzakasiyana dzavari kupomerwa dzinosanganisa kuchengeta zvisiri pamutemo magwaro ehurumende uye kuchinja magwaro emabhizimisi avo senzira yekuvanza chokwadi chakaitika. VaTrump vanoti vachuchusi vari kupindira munyaya dzezvesarudzo. VaTrump vanoti,
everything was legal and they're doing this because it's for politics. They want to get Biden elected. That's the only reason.
Zvese izvi zvaive pamutemo, asi vari kuita izvi nekuti ndezvematongerwo enyika. Vanoda kuti Biden asarudzwe. Ndicho chete chikonzero.
Kuenda kwavari kuita kumatare kuri kuderedza nguva yavaTrump yekutsvaga rutsigiro, asi vanoti yavari kuita inyaya yemanyepo iri kutova pambiri nevamwe vavhoti. VaTrump vanoti,
it's a terrible, terrible thing happening in our country, and hopefully November 5th, the most important day in the history of our country, in my opinion.
Chinhu chakaipa, chakaipa chiri kuitika munyika yedu. Saka ndinoimba kuti musi wa5 Mbudzi rinova zuva rakakoshesesa munhoroondo yenyika yedu. Mukufunga kwangu, iro rinonzi zuva resarudzo, ndinoimba zvinhu zvichashanduka nekuti vanhu ava vari kuparadza nyika yedu.
Bato reRepublican Party rakapedzisira kudoma vaTrump kuti vamirire musarudzo yemutungamiri wenyika pamusangano waro mukuru uyo wakaitwa zvakare pamadandemutande muna 2020 kuNorth Carolina. Musangano mukuru weRepublican Party wegore rino uri kutarisirwa kuitwa muna Chikunguru mudunhu reWisconsin. Usati waitwa, vaTrump vanoda kusarudza wekupinda naye musarudzo semutevedzeri wavo mutsva. Pavanhu vaviri vanofungidzirwa kuti vangangodomwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika, pana seneta wedunhu reFlorida vaMarco Rubio naseneta wedunhu reOhio vaJD Vance. Senator ve South Carolina va Tim Scott neumiriri we New York mparamende amai Elise Stefanik. Semtungamiri wenyika ari pachigaro va Biden vane mukana wemitambo nemisangano zvinenge zvichitirwa kumuzinda we White House kuti varambe vachizivikanwa nevavoti. Mukutsvaka kwavo rutsigiro va Biden vari kuramba vachiwedzera kushoropodza kwavo va Trump vachizvorora dundundu nekusimba kwehupfumi hwenyika. Va Biden vanoti
construction of new factories has more than doubled in our administration. Meanwhile,
Va Biden vanoti kuvakwa kwemafektari matswa kwawedzera zvakapetwa kazana munguva yehurumende yedu. Zvichakadaro, Donald Trump achiri kufunga kuti moto unobva mumhepo kana kuti wemawindmill unokonzera gomarara. Ndizvo zvaakataura. Pamusoro pezvo, rangarirai paya paiedza kugadzirisa dambudziko reCovid. Akati ingoedzai kuzvibaya jekiseni remushonga mushoma wekuchenesa mbatya mutsinga dzenyu, akarasika zvese zvakaenda kubvudzi rake.
Bato reDemocratic Party rakapedzisira kuduma vaBiden kuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2020 kuWisconsin. Musangano mukuru weDemocratic Party gore rino uri kudunhu reIllinois. VaBiden vari kukwikwidza zvakare nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris, avo vanga vachitsvaga rutsigiro panyaya yokudzoswa kwemutemo wenyika unodzivirira kubviswa kwepamuviri iyo yakamiswa kushanda apo dare repamusorosoro reSupreme Court rakarasa nyaya yaRoe versus Wade muna 2022. Amai Kamala Harris vanoti
Donald Trump was the president who took away the protections of Roe. Joe Biden will be the president who puts the protections of Roe back in place.
Donald Trump ndiye aive mutungamiri akabvisa dziviriro dzeRoe. Joe Biden ndiye mutungamiri achadzosera dziviriro dzeRoe panzvimbo.
Zuva resarudzo dzemunambudzi risati rasvika, vaBiden navaTrump vari kutarisirwa kuita gakava kana kuti debate. Varume vaviri ava vese vari kuti vakagadzirira. Hapana zuva ratiratarwa. Nyaya iyi yabva kuna Scott Stein, mutori wenhau weVoice of America, maiverengerwa naTanonoka Wande weVOA Studio 7.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pa Studio 7, anulambo tangani kukwazisa vanhu vashomanana. Vandulambo kwazisa wakaita sema Money Changers nemazenda. Pa last year pana bazuro uno yoyo makampenza achiitwa tainzwa zvinzi vendors for ED, Money Changers for ED. Nhasi maakuudzwa kuonekwa mustreet nezvimari zvako unoremara. Asi ndimaimbonzi muri Money Changers for ED. Kuna zvazvida seizvi mupuromswa kuremadzwa mavenda zvamaimbonzi mavenda for ED. Nazvadini izve murohwa nembomba muchidzingwa. Ndo zviya zvatogara tichitaura kuti kana musingazivi unhu weZANU-PF bvunzai isu tikuudzei. Imi mune muchingeita nharo, vana veZimbabwe muchamuka vorini?
Makadini Studio 7. Zviri kuitwa neZANU-PF kahatapa kutenda. Vangaise mazigi, wotanzi zigi racho rakadzigirwa negodhi, rakadzigirwa negodhi se. Vatoona kunge Zimbabwe vanhu vakapusa. Ende ZANU-PF kupinda pachigaro wevatungamiri veZANU-PF pachigaro pavari kuitika haunene upenyu hwevanhu, wane upenyu hwavo ivo, zvokuti zvavazvovaitire upenyu hwevamwe vanhu havana basa navo. Zimbabwe tatambudzika. Ende izvozvo zvikubira vanhu kwese ikoko kwauda kutotange baba vanonga vachiti hei tachinja mari, ukapinda pazvigaro wochinja mari kuda kumora mari mahusa yevanhu, ndozvavanenge vachitaura kuda kuba cheti. Hapana kuti tinoenda nezvani. Ende mazigi acho ipapa hapana kuti tinomboenda navo ipapa. Taneta naizvo.
Tinotenda vateereri vatumira mashoko. Musakanganwa chirongwa chedu cheThe Connection na 8 PM nhasi, apo tiri kutaura nezvekuvhurwa kwezvikoro. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mwina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.